Ndinoona danho rakanaka kwazvo, nokuti pamakakatanwa ari kuitika pakati pemutungamiriri wenyika navachamisa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Zvinoda kuti vaviri ava vatanga vawirirana kuti nyaya dzeupfumi munyika dzitange dzafamba, uyezve nokuti vekunze vakozokwanisa kutibatsira. So, vakaramba vachikakavadzana vari vaviri handione nyika ichienderera mberi. Saka danho ratorwa neSouth Africa ndinorikudza kwazvo. Zvichaitawo kuti vamunangagwa navachamisa vanyatsofungisisa, vaite mubatira pamwe, vazive kuti pachavo ivo kana vari vamunangagwa kana kuti vari vachamisa nyika haifambe. Asi ngatitarise ruzhinji rweZimbabwe urwo runova ruri kutambura. Saka ndinokudza hangu zveSouth Africa zvayataura, asi vanga achifanira kuve yaisawo munhu anokwanisa kuvaita kuti vaviri ava vakwanise kutaura, zvekuti pari zvino vari vaviri kuti vamunangagwa vakakumbira matalks, vachamisa vari kutaurawo nekwavo. Dai vaisa midhieta pakati pavo vanokwanisa kupedza makakava avainawo.
Vakawanda kusanganisira hurumende vanga vachitarisira kuti South Africa ichabvisa hurumende yavamunangagwa mumukana waMampere mairi. Kana South Africa ichitadza kubatsira Zimbabwe, ndiani angazobatsira nyika kubva munyika dziri musadhaka?
Munyika dziri musadhaka handizori kana paina angakwanise, nekuti Zimbabwe ine zvikwereti zvakanyanya kwazvo. Ndifunga kuti pana achakwanisa kukweretesa Zimbabwe mari, nokuti Zimbabwe haisikwanisa kudzorera zvikwereti zvairi kukwereta. Saka chingakwanisike ndechekuti vaviri ava vawirirane, nevana vezimbabwe vawirirane, tiite muonera pamwe toziva kuti nyika yedu ida kuenda kupi.
Tiri kuona vakapikinyu kuti Zimbabwe yakamboedza zvakare gore rapera kukwereta South Africa 1.2 billion rand, asi hazvina zvakare kubudirira. Chii chaizvo chiri kutyiwa neSouth Africa?
Ndinofunga kuti chiri kunyanya kutyiwa neSouth Africa inyaya yekusashandiswa zvakanaka kwemari, nokuti Zimbabwe haina kunyatsobuda pachena kuti uda kushandisa mari hei. Uyezve tinoziva kuti mari yakakweretwa munyika yatinoti domestic debt, hapana ari kuziva kuti yakaenda nekupi. Saka izvi ndo zviri kuchiwo neSouth Africa kuti nyangwe zvinhu zvikazafamba zvakanaka havazokwanisa kubhadharwa mari yavo. Chiripo ndechekuti Zimbabwe haikwanisa kubhadhara zvikwere. Ndo chiri kunyanya ichitidzosera vanhu mashure kuti vasakweretese nyika mari.
VaRamaphosa vabuda pachena vachiti izvo vanotsigira vamunangagwa, uye vativo zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo muhurumende zvibviswe. Mashoko akadai anorevei kana achibva kumunhu asiri kubatsira iwe panguva iyo unenge uri parumhanhanzombe?
Vasvikiwo mumbaka yavamunangagwa vangagoti plazi. Tinoziva isu kuti South Africa munun'una weZimbabwe, nyamukuta weSouth Africa ndiZimbabwe. Zimbabwe ndo yakabatsira South Africa kuwana rusununguko. Saka pane kakudyidzana nekakunyarana paripo pakati peZANU PF neANC yekuSouth Africa. Saka ndione vaRamaphosa vachikwanisa kushoropodza nyika yeZimbabwe kana kufarira kuti Zimbabwe ive nezvirango zvepfumi zvayakatemerwa. Idanho rakatorwa neSADC kuti SADC yakagara yataura kuti haisi kufara nezvirango zvepfumi zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende nedzimwe kambani dzemuZimbabwe. Saka vari kutaura vakamirira SADC, vari kutaura vakamirira South Africa.